zvakare ndakazova rova pane pane vava amai vacho vakada kupopota ndichingova rova vandichingova dambura vandichingova dambura
Thank you so much.